vatorwa vachida kuenda kumusangano wangawachitwa kuVictoria Falls uyo 50th edition eAfrican philanthropy uri kuitwa kuVictoria Falls. Pakutorwa kwavaita izvezvi vanhu vandeye Harare sekuvatsvaga kuti vaiswepi vavasati vazikamwe kuti vaiswepi. Maloya achiri kumanyamanya, magweta ari kumanyamanya kuti vangawanikwa here, asi hapana chati chawanikwa. Chiri kutotishamisa vanhu vatorwa pajekerere paInternational Airport inova vange ichiratidza security yenyika kuti vanhu vese vasvinesekiwa kuti muZimbabwe muri safe, zvinoonekerwa paairport yenyu yakaita inosvikira vaenzi vese.
Saka munofungidzira kuti vatorwa nani?
Vanhu vatora vanhu ava muonero watinoita mastate agents, nekuti hazvaigona kuti pangobva mhondi chero mbavha yabva kupi ingakwanisa kutora vanhu pazvibhedhlera zvakachengetedzwa zvakakura kudaro seInternational Airport yeRobert Mugabe International Airport. Ava vasori vatikutarisira kuti ndevesenza intelligence organization kana kuti vangave mamwe madepartment esecurity, asi havasingori vanhu nje.
Saka munofunga kuti zvikonzero zvipi zvingadai zvaita kuti vatorwe? Nevamuri kufunga kuti vavatora,
tiri kungoshamisika kuti munyika medu mune kakuvhundukwa kukuitwa nenyaya yesadhaki kunge yatotanga gore rino. Taaziya masadhaki summit aingoitwa tichikura, vana vamugabe vakatocheya sadhaki, hatina kumbobvira taona zvataona. Nyaya yatiri kuona ndeyekuti vari kutungamirira vanenge vari kuona sadhaki sechimwe chinhu chakakosha kuti vaamucheya uye vachivhunduka katikwatara kuti vanoziva kuti kuti vapinde vakapindazve ukopokopo. Saka vanofunga kuti macitizens angashandisa mukana wesadhaki kuti vataure nyaya yekubikwa kwakaitwa maelection, kuti vataure nyaya yeumbavha huri kuitika munyika, kuti vataure zvanyerero huri munyika. Dodzo ravo revari kutora vanhu ava rinenge riri kunyararidza vanhu vese kuti vari vezimbabwe vagare vakanyarara, vambundikidzwe, vagerere vasina anoti bufu, vachitaura kuti nyika haisi kufambiswa zvakanaka.
Saka mune matanha amuri kutorawo here kuedza kuti muone kuti chii chaitika kune vamwe venyu?
Tiri kunzwa magweta ane matanho ari kutarisira kuti angatore, kusanganisira kuda kuenda kumatare nemamwe matanho kumatare, kunokumbira kuti vanhu vavatora ngavauye vavaburise pachena, kana vaine mhosva vatongwe.